This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, chikumi 17, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemire ndichitevera zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhengo dzeZANU PF dzinotora mhiko mushure mekukunda musarudzo dzemabielections dzisina kupindwa nemapato eMDC achiti mitemo yesarudzo ngaitange yavandudzwa.
Musangano wepagore wesanganai hlanganani World Tourism Expo watanga muHarare mangwana.
Vakwegura vochema-chema nekushaya zvavanoshuvira mudzimba dzinochengeterwa vakwegura kumanikaland.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nasi nhengo dzeHouse of Assembly dzeZANU PF dzinosvika gumi nepfumbamwe dzatora mhiko mushure mesarudzo dzakaitwa musi wa10 chikumi nedzimwe dzakaitwa mukutanga kwegore. Asi mapato makuru anopikisa achitungamirwa neMDCT haana kupinda musarudzo idzi achiti haasi kufara nekuti hapasi kuvandudzwa mitemo yesarudzo. Kunyangwe hazvo paine kukunun'una uku, vakasarudzwa kumirira Highfield West vaPsychology Mazivisa veZANU PF vanoti vafara nekutora mhiko kwavaita.
Tiri kunzwa kufara, tiri kunzwa kupembera kuti masiti ava Mugabe angatorwa neopposition makore angakwanisa kuita tingati 15 years. Maconstituents emuHarare Bulawayo ari mumaoko meopposition. Vanhu vainyembera vanhu kutichakwanisa kuitira zvakati vachinyembera vanhu. Vanhu vanga vatambura service delivery yange yapera mvura vanhu vanga vasikaone basic necessity.
Vamazivisa vati iko zvino vazvipira kuti vange vachishanda zvakasimba kuunza budiriro uye vanotiwo havanei nekuramwa kupinda musarudzo kweMDCT. Asi vaimirira dziva rasekwa mudare reparamende vasati vadzingwa mudare vaSolomon Madzore veMDC Renewal Team vanoti zvaitika nhasi zvinosuvisa zvikuru.
Nyaya iyi inyaya inorwadza nyika yeZimbabwe zvikuru, not ini saMadzore as an individual, but nyaya yekuti tarivhesa magains ese atanga taita semademocratic forces munyika yeZimbabwe.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rakatiwo sarudzo idzi hadzina kufambiswa zvakanaka kunyanya mhirizhonga inonzi yaitwa kuHurungwe West. Asi vanhu vanofanira kutanga kugadzirira dzimwe sarudzo matunhu mashanu angaine nhengo dzeZANU PF dzimwe dzakadzingwa dzimwe dzikashaya. Asi vaive nhengo yeZANU PF vakuda kwashe basikiti vekumwenezi East vanoti nemhirizhonga yavakaona kuHurungwe West havasi kuzopinda musarudzo. Asi sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti havangataure nezvemhirizhonga inonzi yakaitika kuHurungwe West sezvo nyaya iyi iri kumatare pari zvino.
Hongu takatambira zvinyorwa zvakabva kune independent candidate iri kuda kumusarudzwa iyo kuHurungwe West vachisa zvichemo zvavo kwatiri vachitaura vachinenedzera vavainenedzera kuti kune zvimwe zvingadai zvisina kufamba zvakanaka. Takatambira muzvichemo izvozvo tikazviongororawo tichitarisa mitemo inoti gaidha kuti tinofanirwa kufambisa mabasa iwayo sei, but pari zvino handikwanisi kutaura zvakawanda nekuti chichemo ichocho chakazokwidziridzwa chikaenda kudare.
Ko MDC ichapinda here musarudzo itsva idzi? Tabvunza mutauriri webato iri vaObert Gutu avanoti bato ravo harisi kuzoshandura pfungwa dzaro kudzamara mitemo yesarudzo yavandudzwa.
Bato reMDC hatisi kuzopinda mumabielection achaitwa. Tinoona kuti kuchava nemabielection kumarondera central kuhombire nekumwe kwakadaro. Isu tinoti sebato reMDC hapana chatichachinjapa chinotaridza icho kuti pava nema reforms atinoti ngavepo anokwanisa kuti tizobvuma isu sebato guru rezvematongerwo venyika remuno Zimbabwe kuti hongu taakuchinokwikwidzana nemamwe mapato nokuti tinoona kuti ZANU-PF iri kutoenderera mberi nehunyanya zvatakaona zvakaitika musi waJune 10 kunyanyanyanya kunzvimbo yakaita seHurungwe West nekunana Headlands zvakataridza izvo kuti ZANU-PF haichinji inini.
Asi mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti bato ravo richapinda musarudzo zvakare.
Ticharamba tichipinda, tingaregererei kupinda maelection. Isu seNCA takati tiri kupinda maelections kubva nhasi kusvika muna 2018 pakati apa, kwete kumahwina. Asi kuti tipe vanhu vazive kuti tavako taapolitical party, inzira yedu yekutaurira vanhu veZimbabwe kuti NCA yabato rezvematongerwo enyika.
Muzvinafundo Maduku vati havo pane zvimwe zvinoda kutanga zvagadziriswa neZEC kuti sarudzo dzisaite mutauro. Sarudzo dzemunyika dzagara dzichiita mutauro uye vamwe vanoti izvi ndizvo zviri kupa kuti Zimbabwe itatarike sezvo vekunze vachiona senyika isina kugadzikana.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano reZimbabwe Tourism Authority rinoti musangano waro wepagore weSanganai Hlanganani World Tourism Expo uchatanga muHarare mangwana. Musangano uyu uri kuitirwa kuHarare Conference Center kubva nechina kusvika nemugovera. Mutungamiri wesangano iri vakariko gakaseke vanoti vari kutarisira nhumwa dzakawanda dzinobva kunyika dzakasiyana-siyana. Vakaseke vanoti musangano wavo unosimboitwa muna gumi guru asi gore rino uri kuitwa mwedzi uno mushure mechikumbiro chakabva kuvanhu vakapinda musangano wavo gore rapera. Musangano wegore rino uri kuitwa pasi pedingindira rekuti Promoting Peace Through Tourism. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navakaseke kuti tinzwe nezvemusangano uyu.
Siku zvakaonoita Marvelous, musangano wedu watinoita gore negore watinoti Sanganai taisiuita muna October gore rega rega, asi pari zvino tiri kuita muna June. Zvabva muchichemo chakabva kuvai vatinoti vatengi veZimbabwe vatinoti muchirungu mabuyers who come to buy our product. Ndo vakachema kuti no, zvamuri kuita sangano yenyu muno October tenge tatovhara kudhara kushambadzira kwedu kwevanhu vanenge vachizoshanyira nyika gore rinotera. Saka imimi muri kungoita sangano yenyu, asi mukaona makatalogu zvedu munenge musimo gore rinotera. Saka toda kuti miite kuti tivatanokuisa makatalogu zvedu. Ndo saka takachinja sangano yedu kubva muna October kuunza muna June.
Mungati imi makakwanisa kukwezva vatengi vakawanda sei?
Sangana yaisi vashanyi ndeye vatengi. Vatengi vanogasangana nevatengesi, vanhu vanotengesa Zimbabwe maproducts eZimbabwe vachiexhibita vaye ndo vanogasangana nevatengi vedu. Vatengi vedu vari mapandiko maviri, pane vanonzi vanoti vatikati hosted buyers, vatengi vatinokurudzira kuti vauye isusu weZTA toona kuti kugara kwavo kwese muno munyika takutora isusu. Ivavo vangangosvika 110. Then kune vamwe vatengi vaya vanongouya nokuti vakuzvauti sangana iriko vachiuya kuzotenga destination yedu 50 something. Saka takasanganisira vatengi vedu nevaye vemapepanhau semi vari kudarika mazana maviri 200.
Tinoonazve munguva yapfuura veruzhinji vanga vari kuchema chema kuti aiwa makambani akaita senyu anofanirawo zvekukwezva vanhu vari munyika. Muri kuwanikwa here pamuchaita musangano mukuru uyu muchidedzawo vamwe vari munyika kuti vawanikwe vachishanyira dzimwe nzvimbo dziri imomo muZimbabwe?
Hunde ndizvozvo chaizvo. Hatingi mabvunzo zvakanaka nokuti sangana yedu yegore rino tiri kuita kuti mazuva maviri ekutanga musi wechina nemusi wechishanu ndo panenge pachisangana vatengi vabva kune dzimwe nyika dzekunze nevatengesi vemuno. Musi wemugovera panenge paine vanhu vanenge vachitengesa Zimbabwe kumaZimbabwens, yato domestic tourism. Ndo patenge tichiedza kuti tikurudzire vanhu veZimbabwe kuti vashanyire vazivewo nyika yavo. Tikufunga kuti zvinhu zvatatanga gore rino tikufa kuti zvinhu zvicharamba zvichiitwa muzvikamu zvinotevera zvesanganai. Ticharamba tichidaro kuti gore negore musi wekupedzisira ndiwokurudzira vashanyi veZimbabwe kuti vashanyirewo nyika yavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Tourism Authority vakari kugakaseke vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisa kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWizTech kubva na 7 PM kusvika 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 kusvika na 1 AM kana muri pa WizTech tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Vachuchisi vematare muSwitzerland vari kuferefeta vanhu vanosvika makumi mashanu nevatatu vari kufungidzirwa kuti vakaita zvechioko muhomwe paitsvagwa nyika dzichaitirwa mitambo yeWorld Cup muna 2018 na 2022. Muchuchisi mukuru wemuSwitzerland vaMichael Luber vati mari dzakashandiswa mukuita izvi dzakaburitswa pachena nemabhanga kuburikidza nesangano remuSwitzerland rinoona nezvekudzivirirwa kwekufambiswa kwemari zvine uori mukati. Vativo zvinogona kuita kuti vachabvunzurudzwawo mutungamiri weFIFA vaSepp Blatter avakabvuma kusiya basa zvitevera kubuda kwenyaya dzeuori musangano reFIFA.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kweAmerica vaAshkata vaudza komiti yeparamende inoona nezvemauto kuti chinhu chakakosha zvikuru mukumisa chikwata cheIslamic State kuvaka hurumende yakasimba muIraq. Vakata vaudza komiti iyi kuti panoda kuvakwa kwehurumende inokwanisa kudzivirira inokwanisa kuzvidzivirira uye hurumende iyi inofanirwa kunge ine marudzi ose emuIraq kuitira kuti ibudirire mukukunda chikwata cheIslamic State.
Sangano rinobatanidza vana veZimbabwe vari muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America ZDNNA riri kuparura chikamu chenhengo dzaro dzemunharaunda yeDC, Maryland, Virginia pamwe neWest Virginia nemusi wemugovera kuSilver Spring kuMaryland. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reDMVWV uye vari nhengo yeboard reZDNNA mufundisi Dr. Isaac Mwase vanoti zvakakosha zvikuru kuti sangano ravo ripararire nematunhu ose sezvo izvi zvichipa mukana kuvana veZimbabwe kuti vabate pamwe chete mungava munguva dzekufara kana dzematambudziko.
Vamwase vanoti kuti munhu ave nhengo kwegore rose anotarisirwa kubhadhara mari inoita zana remadhora, mari inozoshandiswa zvakare nesangano iri mukubatsira muzvirongwa zvakanangana nekunze kwenyika ikoko kana kumusha. Vanoti sangano ravo rakatonyoresa sesangano revanobatsira. Zidna yakaumbwa ine chinangwa chekubatsira neunyanzvi pamwe nemari izvo zvinotarisirwa kuwanikwa kune vari kunze kwenyika ava zvichibatsirawo kuZimbabwe kwazvinodiwa zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Mwase pamusoro peurongwa hwesangano ravo.
Zidna Zimbabwe Diaspora Network of North America isangano rakatangwa kuti ribatanidze mhuri yeZimbabwe kunze kwenyika yeZimbabwe. Zidna ndiyo network iri muno muNorth America. Ine board yaro pamapepa arkagadzirwa yekuti ive a 501c3 tax-exempt non-profit organization. Isu vagari vemuno muDC, Maryland, Virginia neWest Virginia takaona zvakakosha kuti tiuye pamwe chete tigovaka basa tigowana nzira yekuti tive tinozvivaka tichivaka nyika yeZimbabwe.
Chii chingatarisirwa kuwanikwa nemwana weZimbabwe ari munharaunda dzamataura idzodzi kana kuti ari muno muNorth America chaangati anzwe shuwiro yekuda kupinda musangano renyu?
Vanhu vachada kuve nevamwe vari kutsvaga nzira dzekuti tingazvivake sei upenyu hwedu, tingaite kuti uve unofashukira nenzira dzipi. Vachada kuti tese tese tiwane nzvimbo yatingaite hurukuro yakadzama dzichaita kuti vari kutungamirira nyika nevanotungamirira zvemabhizinesi vatinzwe kuti zvishuwo zvedu ndezvipi. Pakubatana tichakwanisa kuti tive tinobatsira pabasa rekuvaka mhuri dzedu nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Ndiani anowana chouviri kubva musangano iri? Mwana weZimbabwe ari kuno kunze kwenyika here kana kuti ari kuZimbabwe kumusha?
Vana venyika yekuZimbabwe vari munyika ino vachawana zvakawanda nekuti vanenge vachiwana hukama nevamwe vari muno. Tinozivisisa kuti munhu uri wega wega zvinhu zvinooma, asi kana uchibata basa nevamwe zvataita pakurima minda yedu ukaita nhimbe, munda uchakasika warimwa pane kuti ungogobora ugourima uri wega. Saka tichibatsirika kuno pamubatira pamwe tichakwanisawo kubatsira mhuri dzedu dzatiri kutobatsira kare nemari dzatinotumira kumhuri dzedu kuti dziwane maschool fees, vawane zvokudya, vakwanise kubhadhara magetsi nezvimwe zvakadaro.
Pane mari here dzinenge ichizobhadharwa nemunhu kuti ave nhengo?
Izvozvo ndizvo zvezvimwe zvatichange tichikurukura sesangano kuti tinoda kuzvitonga sei panyaya dzemari, tichiita zvinhu zvose pachena. Pane zvino nyaya yemembership kunational body $100 pagore yekuti basa rivakwe, tichiri kukurukura kuti tichazvigadzirisa sei zvenational membership neregional membership.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Diaspora Network of North America, mufundisi Dr. Isaac Mwase vari parunare kuBaltimore muMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Misha inochengetwa vakwegura muZimbabwe iri kusangana nematambudziko ekushaya zvekudya zvinovakwanira, zvekupfeka, zvekufuga munguva ino yechando, pamwe nemari yekubhadhara vanoshandira pamisha iyi. Mumisha miviri mudunhu reManicaland inoti Zororai Old People's Home Musakubva kwaMutare, pamwe nemakoni Old People's Home kwaRusape, vakwegura vanoti vari kutamba chamutavanava nekushaya zvinovakwanira. Mutoreri wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakwegura vanosvika gumi nemumwe vanogara pamusha wemakoni Old People's Home vafano uchitova vanoti havana zvipfeko zvinoenderana nenguva yechando ino. Vanoti kana paine anokwanisa kuvabatsira vangatenda zvikuru. Vachitova avo vasingazive makore avo ekuberekwa, vanoti vaimboshanda mumapurazi akapoteredza Rusape, asi neurwere vakazosiya basa vopotera pamusha uyu, kunyange hazvo vaine vana vavo avo vanochipota vachivashanyira kubva mumapurazi aya.
Muno mamuitiki hamuitiki mupenizhi muno zvatinoda kuwedzerwa vamwe magumbezi. Tinoda
mumwe mukweguri anogara pamakoni Old People's Home ambuya Gladys Muchikachika vanotiwo vanofara nekungoti vane pekugara izvo zviri nane pane kugara musango. Ambuya ava vanoti havachazivi kune vana vavo uye havana zvakanyanya zvekutaura sezvo vari kuchengetwa.
Kutaura kwacho kungangu kungoti ini ndongovata hangu mumba ndokunaka kupenyu hwacho hwapano andisi munondo zvokuhani amune ndichitotya.
Vamwe vari kugara pamusha uyu vanoti vakapotera pamusha uyu mushure mekunge mapurazi avaishandira aivachena atorwa nehurumende ichiapa kuvanhu vatema, zvikuru nhengo dzezano PF. Sachigaro wekomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa pamakone Old People's Home uye vachishanda pasangano reFamily Aids Caring Trust FACT vapotifa guta vanoti musha uyu une matambudziko anosanganisira kushayikwa kwemari yekutenga zvekushandisa uye kubhadhara vashandi.
Machallenges aripo akati wande, kunyanya inyaya yemaresources. Hatina permanent source yemaresources to support the home. Tinongade maresources ekupeya vashandi. Vashandi vari pano currently are all volunteers. Atina vashandi vari permanently employed to do anything. So vari kwese vari kungoita as voluntary work. Saka tikawana mari yekupeya vashandi, tinenge tawana starting point. Chechipiri, inyaya yechikafu. Atina any permanent source of budget yekutenga chikafu chekuti vadye. Yes, pari zvino takaita arrangement. Pamari yatakapuwa nesocial welfare, say about February, March this year. Takava tatsvaga butcher rokuita negotiate with tova tabadara nyama.
Aguta vano tirimwe dambudziko guru ravakatarisana naro ndere kushaya mishonga yekurapa vagari ava.
Panguva yavanombowanda tinoita challenge mibhedha inenge iri mishoma, tinoita tisina mabeds nema mattresses akakwana. It's one of the challenging areas. The last area ndoda kuhighlight, which is very important, inyaya health yavo nekukura zvirwere zvinenge zvakungowanda. Saka we have got a challenge of getting adequate medication yeku supporta health yao. Then we are also thinking kuti tirikuronga kutedze kukurukura nevakaita sanana nyaradzo nanani kuti kana vachigona kuti tro concessionary panyaya ma policies ekuigwa kwao. We have been failing all along because of non-availability of consistent source of income.
Zviri kuitika kumakone old people's home, zviri kuitikawo pazororai old people's home kuza kubva mamutare. Mumwe vakwegura makumi maviri vari kugara pazuro reOld People's Home vaNelson Langveld vanoti hurumende haisi kukoshesa kodzero dzevakwegura. Mumwe vagari pamusha uyu vanyamene dziringindi vanoti vanoshuvira kuwanirwa tumari tushomanene pamwedzi twekutenga twavanoda mumazuva avo ekupedzisira panyika twakaita sefodya nehwahwa. Vadziringindi avo vakapofomara nekukwegura vanoti vanoda kuti vange vaine chinovavaraidza chakaita sewairesi yekuteerera kuitira kuti vasapindwa nemweya usina kunaka.
Pamunhu murume kana wakura sei unada zvese zvaunada pano. Kana wakura uri kudawo mari yakufamba nayo, mpeketi yakugara nayo kuti unazabatsirirwa zvaunada. Kuna mwana bhema folia sei nini na bema ndikuda kutenga fori.
Matron wepazororai Old People's Home Sister Blandina Mariko vanoti pamusha uyu pane matambudziko akawanda anoda kugadziriswa.
Vashandi vedu havana mari. Tine mavolontaries vanoshanda from 7 to 4 manheru. Fekiti yekuti hatina vashandi vakakwana, hatina mari yekuti tivape. Kune ana sekuru vandati kutaura vari mudzimba vanoda special attention manheru kupindurwa kuita sei, asi nyaya yekuti hatina vashandi vakakwana, hatina mari dzokuvapa. Rimwe dambudziko ratinaro nderechikafu. We depend on well wishers, madonors, vanhu vemachechi. Saka taindiri kuti dei yako taikwanisa kuwanawo imwe challenge yachina, dei takwanisa kuwanawo mari yakanatsoti simbei yekuti tiwo ma self-sustainable projects.
Mumwe mukuru musangano reHelp Age Zimbabwe vaAdonis 5 vanoti vari kuita urongwa hwekubudisa pachena zvinetswa zviri kusangana nevakwegura vanogara mumisha iyi kuitira kuti vakwanise kuwana rubatsiro kubva kuhurumende nevamwe vanokwanisa kubatsira.
Kuwana funding kana kuwana mari dzinoenda kobatsira vakwegura dziri kunetsa kudziwana nekuti madona vari kuti vangadai vava kuchibatsirwa negovernment of Zimbabwe. Government yao. Muenda government kwacho. Mushika mari yacho umwe nomotozi kuti zvinomira zvakanaka mukati meZimbabwe nega. Saka vanosara vari pachena, vari pamhene. Vasina unodi anobatsira.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubatsira zvekugara zvakanaka kuti sei riri kukundikana kubatsira vakwegura munyika. Asi hurumende inoti iri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora yekutenga chikafu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu. MuZimbabwe mune vakwegura vanosvika zvikamu zvitanhatu kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaRusape, ndini Lweda Moyo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rechikafu rakatarisana nenyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti makadi iko varume basa munogona chose. Ini ndinofara ndinokumbirawo kuti mundimoresere amai vangu vari kushamba nemudzimai wangu amai nokutenda nemadzisekuru angu vekwa Mungwari kuchipinge nevandakadzidza navo paTamandai Secondary School kubva muna 2000 kusvika muna 2003. Ndini when you try more mubuyapi pabechina bridge up.
Mumwe anoti makadini mukoma Jonga na Blessing ndimoreserewo mwana wangu Give More pamwe na amai vake ndini Vasco ku South Africa.
Mumwe anotiwo makadiko nepfenyuro yenyu inotipa nhau dzechokwadi ndikwazisirewo mhuri dzinotevera yekwa Muchewa, Musomekwa and Bingari. Ndingafara kwazvo mukaverenga tsamba yangu nekutaurawo pa Live Talk kuno ku NRZ Tanzwa nekunyimwa mari.
Zita rangu ndinonzi Sunu Remadunhurirwa, ndinokwazisa vose vanonamata sangano reJohani Masowechi Shanu vadzidzi vaJesu ndichiti iye zvino mavasangano chairo dai muri vamwe maita zvamwari masiya zvematongerwo enyika. Ndinobva kuchiweshe.
Pamberi nekuti panhau dzechokwadi, Farisai hamane shamwari dzangu dzose dzinotevera dzinoteerera Studio 7 kusanganisira maDJ eVOA News. Ndini Hamilton kuHarare.
Mumwe munyore anoti ndini mutsigiri wenyu Master Kedza kuchimani mani. Ndinoda mundikwazisirewo mhuri yose yekwaKaduya kushamva. Ndinotenda mukaverenga tsamba yangu. Tinoimba mafara mukoma muri kuchimani mani ikoko.
Sezvo yaverengwawo na Master Widzo kuno Studio 7. Muri kutigonera wena kuti panhau dzechokwadi ndikwazisirewo achitaka vekwa zvakare vese ndispensa kuspensa zvakare kuHighfield
kumusha kwatakakurira uko. Mukoma Absolomo vari pakwekwe vanoti pamberi nebasa varume kusvika zvanaka muchitipa nhau dzechokwadi. Farisai baba vangu baba Kareji kwane mangwe kugokwe mubhuku rekwa Mambizo.
Mumwe anoti thanks Jonga and Zulu nebasa ramunoita, rambai makadaro nekutaura chokwadi. Kuno zvinhu zvakaoma kunyanya kune isi vechidiki. Ndi More Blessing kuHarare kuEpworth anotiwo zvakare Farisai amai vangu kubuhera kwamudete nemudzimai wangu amai Kudzi.
Mumwe anoti makadi henyu chikwata chose cheStudio 7, ini ndinonzi Petros Zimva, ndinoda kukutendai chaizvo. Ndakambonyorera ikoko ndichitsvaga hama dzaamai vangu. Chokwadi ndakavawana nekuda kwenyu varume basa munogona ndavewo munhu. Thanks ndikwazisirewo vese vekwa Zimva hanzi kumukwasine.
Inyaya inofadza kuti akanyora achitsvaga hama dzake pano paStudio 7
akakwanisa
kudziwana. Aiwa zvinokudzwa. Aiwa vateereri senguva dzose, nguva ndo inobva yadzoka yoita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mobva matifarira kana kuti click pakanzi like. Tinotenda.
Kwazisana hama neshamwari pano paStudio 7 pamwe nekutiudza zvamunofunga nezviri kuitika muupenyu hwenyu. Email yedu studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318.
Nako kambo chokichwa chose kubva kuBundu Boys tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Nhengo dzeZANU PF dzinotora mhiko mushure mekukunda musarudzo dzeby-elections dzisina kupindwa nemapato eMDC achiti mitemo yesarudzo ngaitange yavandudzwa.
musangano wepagore wesanganai hlanganani World Tourism Expo wotanga muHarare mangwana.
Vakwegura vochema chema nekushaya zvavanoshuwira mudzimba dzinochengeterwa vakwegura kumanikaland. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiya imina Jonga na Chris Gande munhau dzechirungu.